Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 30, 2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupe kuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuri yeguta reBulawayo yombomisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi, Zimbabwe haifi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu munyika. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reBulawayo inoti yombosendeka urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari zvichitevera kupera kugadziriswa kwemichina inopomba mvura kubva kudhamu reRecreation iro rinobatsira mukurerutsa dambudziko remvura muguta iri. Kanzuru yazivisawo kuti ichaongorora zvekare danho rekuwanisa vagari mvura zuva roga roga mwedzi wanyamavhuvhu. Asi kanzura veward 24 vaArnold Batsirai Dube vanoti kunyangwa zvo vagari vave kuwaniswa mvura zuva nezuva, vanofanirwa kushandisa zvine mwero zvinoenderana nenobvumidzwa munzvimbo dzavanenge vachigara. VaBatsirai Dube vanoti vagari vekumisha yeveruzhinji vanobvumidzwa kushandisa 450 liters pazuva, kuchitiwo vanogara kumisha yevashoma vachishandisa 650 liters. Vagari vekudzimba dzemuturikidzwa kana kuti maflats vachibvumidzwawo kushandisa 400 liters pazuva. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa hwatanga tinahwo hwanga huri hwekurepresa mapambu. Tanga tine mapambu akaiswa 1940 anga achiisa mvura mudunhu reBulawayo. Saka taona kuti tikasarepresa mapambu iwawo nekufa kwanga kuita, dhorobha ranga richitozoshayiwa mvura kwemwedzi yakati kuti. Ndobva tabva tatisa urongwa hwekuti titenge mapambu manyuwani tobva tareplesa. Ndosaka taita mazuva anokwana gumi pasina mvura. Asi ichi chirongwa tachipedza, zvimwe zvese zvava zvina maina. Saka tadzorera kuti munhu wese akwanisa kuwana mvura. Iko zvino tiri kuti munhu wese asvike palevel yekuti munhu wese ave nemvura panguva yatakatarisana nayo. Asi pamberi apo tichadzokera panguva yekuti ndiMwari anenge akukondrola madhamu levels. Satiubva nekurheshena mvura kuti tive tinenge tine mvura kusvika patiri kudzokera papiki yerain season munhu wese angowana mvura. So rationing yetoitawa kuita isisiri yemanmade rationing, munhu wese anenge akukwanisa kuwana mvura. But takadaro tiri kuisa mamhezhas akawanda kuti tisashaya mvura muBulawayo. Like kuti tiaproche zinwa titipe mapamba aya mamwe akafa anenge ari ezinwa isati tinokwanisa kumapa sevhisi. But tikavaaprocha vakatitendera kuti timasevhise ave ari mumaoko edu yotilisa tikwanisa kufa Bulawayo nemvura.
Tinonzwa kuti mune malita anofananga achishandiswa nemunhu pazuva, akamira sei malita?
Tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumahigh density, tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumalow density. But ndopa tiri kuisa awareness yekuti vanhu vari kurima magadheni, vanhu vari kuti isu tiri kuti no, let's specifically use this water. Pane kuti tiwadzive kuti tiri kuwana mvura for consumption, tiri kuwana mvura itsetha for drinking kana kuti for using kumatoilets kana kuti. But zvekuzoti vanhu vava kushandisa for gardening. Tochatirirwa nekuita maawareness yekuti vanhu tingomirai kudaro, tingomeka shuwa kuti mvura iyi yataanayo.
Mune matanho amunozotora here kune vanenge vashandisa mvura zvisina mwero?
Hatina matanho atiri kutora, asi iawareness yatiri kuvaudza nekuti vazhinji vacho chero kutobhadhara kwacho vari kutoneteka kutobhadhara. Saka its like awareness yatiri kuti no, ngatishandisei mvura yedu zvakanaka, tisashandisa pakadai, tisashandisa pakadai, ngatishandisei, ngatibhadharei so that at least tetakwanisa kuti tikwanise kuisa mvura kumaresidensi. chatika nete kuti mvura ichai kuMbulawayo.
Kanzura vewe 24 muBulawayo va Arnold Batrai Dube vari parunare muBulawayo na Jonga Kandemiri. Jonga abatawo munyori wewe chidiki musangano revagari reBulawayo Progressive Residents Association muzvare Perseverance Nyati avo vanoti vagari vafadzwa zvikuru nedanho rekanzuru rekuvawanisa mvura mazuva ose.
Zvinofadza zvikuru kwazvo kuti Bulawayo City Council ya tora chinambo ichocho nekuti vanhu vanga vanetseka zvikuru kwazvo nenyaya yokureshenwa mvura, saka tinotenda chaizvo.
Tinoonawo kuti vari kukurudzira vagari kuti vange vachishandisa mvura zvine ungwaru, kunyange hazvo vakukwanisa kuwaniswa mvura zuva nezuva. Imi wose vagari munokwanisa here kutevera kurudziro iyoyi?
Isu sevagari maresidensi tinofanira kubetsera Bulawayo City Council kuitira kuti tikwanise kunge tichiwana mvura sematauriro avari kuita, kuti kana muri kumafleti mufanira kunge muchishandisa mvura yakati wandei, kana muri mumalod residential mofanira kushandisa uwandu hwakati kuti. Saka izvozvo semaresidensi tinofanira kubetserawo Bulawayo City Council kuti isangove iyo inongotibetsera. We must also tisangane pakati semaresidensi kuitira kuti tirambe tichiwana mvura.
Kanzuro iri kuchemawo kuti vagari havasi kubhadharawo mitero yavo yemvura. Matanho apa hamuri kuitawo sesangano kukurudzirawo vamwe kuti vange vachibhadharawo mvura idzodzo?
SeBulawayo Progressive Residents Association takamirira maresidensi. Tinokurudzira maresidensi kuti then tabatsirawo kanzero yedu kuti ikwanisewo kuti tibhadhare marents kuita kuti mvura iyoyi yatiri kupiwa inge iri girini. Iyowo City Council ikwanise kudini, kunge nyaya dzemabhini ikwanisewo kuuya kuzotora mabhini, ikwanise kuita zvinhu zvakawandisa kuitira kuti service delivery inge ichiitika paBulawayo City Council.
Mune ramangwana munotarisirwa here kuti zvinhu zvingaramba zvakanaka kudai sezvaitika izvi?
Bulawayo inoremekedza sesiti isingashayi mvura, uyewo mvura yachona imvura iya yokuti iri very clean. Saka isusu semaresidensi association tinovimba stereke uye tichitenda kuti Bulawayo City Council irambe ichipa maresidensi ayo mvura yakachena.
Munyori wewe chidiki musangano revagari reBulawayo Progressive Residents Association muzvare Perseverance Nyati. Nyaya dzezveupfumi dziri kuramba kufamba zvakanaka munyika. Zvitengwa zvinenge zvichiwanikwa zviri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Zimbabwe yatarisa kupi? Tabata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio. Tikabvunza kuti chii chavari kuona uye zvingaitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe.
Ndiri kuona kuti tiri kufamba takatarisa kunorema, nokuti hapana chati chachinja kunyanya kuzvinhu zvatoti ndo mafuta enyika zvinofambisa ufumi kwenyika yatingati oiri yenyika iyai. Takatarisa isu kumagetsi anodiwa kuti ufumi kwenyika ipi neipi zvayo pasi rose rikufambire mberi, magetsi ari kuramba achishayikwa. Totarisa zvekare isu kuiyo petro nedhiziri chaiyo, ndo mafuta mamwe anoita kuti zvinhu zvifambe zvekare ari kuramba achingoshayikwa. Tobvapo toenda zvekumvura yokumwa chaiyo mumataunhi umo, mvura yacho iri kunetsa zvekare nokudawo kwamagetsi ari kushayikwa. Tobvapo toendawo muzvitoro umo zvinhu zviri kungokwira. Tobvapo toendawo kuvasevenzi, mari hadzisi kuwedzerwa. Saka maonero angu ndokuti gwara ratakananga igwara rinorema chaizvo, hameno kuti gwara iroro richatisa kupirichirema saizvozvo. Asi nokuverenga kwatinoitawo zvakaisa samagetsi zvinoratidza kuti hapana tarisiro ingangouya yekukwanisa kugadzirisa dambudziko ramagetsi nguva pfupi iri kutevera.
Kana makatarisa sekutaura kwamuri kuita, hapana chamunoona chiri nani here? Hapana chamuri kuona chiri kutanga kuita kuti zvinhu zviite nani?
Handinyanyi kuona zvakanyanya kuwanda zvangu zvekwehurumende iri kuzamawo kudzidzisa vanhu mibato yamavoko yokubika chingwa pachavo, kuti munogonawo kuzvibikira chingwa. Zvimwewo zvatiri kuonawo ndezvehurumende zvayo inozama kuuyisawo mabhazi akaita samazupko akati chipirewo vanhu, pamwe chete nezvimwewo zvitengwa tengwa zvavari kuisawo mumashopa muzvimashopu zvavo zvehurumende zvakaita samafuta zvakaita seshuga zvakaita seupfu hwavari kuisa vari kuzamawa havo izvo zvasinoona sokuti zvishoma hatizivi kuti vangazviwanza sei nokuti zvingagona kuitwa nenzira iyo yasinokodzokerazve kumafuta enyika aya aya anoita kuti ufumi kudi kusumuke magetsi mvura kuzoita petro nedhiziri kana zvichingoshayikwa chero hurumende zvainoita izvo ndo zvatoti isi kudainga nguva drop muocean woti kudai ndadira mvura mugungwa iwa wangoisa kapu chete.
Saka toita sei Professor Masocha?
Tingatotungamidza hurumende nokuti ndo musoro wacho iwoyo, ndokuti hurumende ngaizvisungeye kubva iyo kubva kumusoro uko, kubve iyo mari yacho yekunze kwenyika ichipiwa vamabhizinesi vamwe vanowo, kunyanya ngaitange iko kumagetsi kwatohwawo kune zvikwereti uko, itange futi kumagetsi iko kwatohwa kuna vamwe vane mari vane zvikwereti kuzesa kwacho ikoko, vangava vamwe vanhu vaiva muhurumende yakapfuura vamwe vari muhurumende yetohwawo kuna mazana namazana emari dzinofanira kunge dzakabhadharwa kuzesa ikoko. Saka vanhu ivavo ngavamanikidziswe kubhadhara zvikwereti izvozvo kana kutotorerwa gumo ufumi hwavanahwo, nokuti vanahwo ufumi kuti vabhadhare chikwereti chavo chokuzesa ikoko. Ndo zvingakwanisa kuita zvimwe zvingakwanisa kuita zvokuti vanhu vezimbabwe ngavakwanisevo kukwanisa kudzidza kuzviitira zvimwe sokubika chingwa ikoko chionzi choshayikwa, munhu wovuyawo nenzira yake yekubika chingwa. Saka pamwe kudzidza kuzviitira zvimwe zvinhu kunopedza nhamo dzakawanda, nokuti ruzhinji rwacho tinogona kushora nokushora nokushora, asi vatoshora vacho hatikwanisi kuvachinja. Tikazvishora isu pachedu tinokwanisa kuzvichinja kuzvibetsera isu pachedu.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parinhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanharu reHerald rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma gurukota rezveindustry necommerce vangovizita Mangaliso Ndlovu kuti vafanobata chigaro chaamai Mupfumira avo vari kupomerwa mhosva yeuori. Muchronicle mune nyaya pamusoro pekusungwa kwemasoja matatu ari kupomerwa mhosva yekupfuura mutendi weZionist Christian Church akafa kuBite Bridge. MuDaily News mekare mune nyaya inoti nemusi wechina mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachatungamirira bato ravo mukurangarira vakaurawa nekukuvadzwa nevanofungidzirwa kuti mauto musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani mangwanani veStudio 7, vana mukoma Jongwa, vana mukoma Blessing, vose vakateerera Studio 7. Zita rangu ndinoitwa Baba Eva, ndiri paSouth Africa. Kuchema, kuchema kwandiri kuita kuti nyika yedu yaenda kumawere, yapindwa napongo, nyika yedu yapindwa naSatani, nyika yedu yagarwa mapapiro newakaipa, especially nhau dziri kupromotwa dzepabonde kuvana vadiki. Dziri kuenderana zvakare nenhau idzo dzirikungotaurwawo kunzi mutemo uda kuitwa bhiri kuti mukadzi aitewo shamwari yake, murume achiitawo shamwari yake uko vachizosangana hapana nebvunza mumwe. Vana tisikanawo taakuitawo dzungu rokuti tinopuwawo pemisheni yekuti tisabate pamuviri kana kuti zvirwere vari pachikoro. Ko, kana vari pachikoro vari kuzviitireiko? Ngavarorwe kana daurorwa. Kana daurorwa ane 10 years ngaarorwe aende, nekuti kuita zvepabonde kuratidza kuti yuanawo machuo wakugona kana kuti wakata nhumbu, unogona kugesa umwe mwana iwe uri umwe mwana. Ini izvi zvenjoda kukonifema kune vanhu masatanistika izvika. Ya, nyikaenda kumawere, nyika yaSodoma neGomora. Kutaura neshungu kwokushungurudzwa tavakomanaka, ngatisapromotei upfambi munyika medu.
Mukadzi vana mukoma vandinana Jonga kandimire, ndoda kungotaura pamusoro pekukwira kwaita zvinhu especially shuga nemamwe mabasic commodities. Handoti hurumende dai yaona zvokuita paitwa nhaurirano, zvinhu zvagadzirisika zvanaka bhikozi na zvinomira zvakanaka. Kuno kumamisha vanhu tambura vamwe vakuenda kunoita chikorukoza, nzizi dzoparara, zvinova zvinhu zvisiri raiti. Dai pakwanisa pagadziriswa paitwa nhaurirano, zvinhu zvafamba zvine zvakanaka munyika.
Mangwana nakanaka washana Studio 7 ini ndoitwa mukoma David Nduna ndiri ku South Africa ku Pretoria kusoshanguzo. Tinoda kutaura mhaka nezvekupidigurwa kwehurumende kunoitwa iyo vanoti vanoda kupidigura hurumende yavamunangagwa. Hakuna mutemo wati wachicha uya wakaita sewana aiplana bhosa uya. So izvi zvinova vari kupisa vasori madzimba makaita sekuti maCID vachiuya chidongo kuwadza anhu madzimba. Ivo vanomboda kumbopidigurwa vambori papi chaipo chaipo pavanoda kupidigurwa vari chaipo chaipo. Vanonge vambozviona sei kuti vanoda kupidigurwa? Ndiani unonge vaudza kuti unoda kuvapidiguru panoda kupidigurwa hurumende yava munangagwa? Vanonge vazviona sei zvinhu izvozvo? Vanonyeba vanhu ava. Vanoda zvekutsikirira kuti vanhu vasakambera vasaenderere mberi nokusimudzira nyika. Tatenda, ndiri mukoma David Ndula.
Mangwanani mangwanani vateereri vestudio 7 nevatepfenyori vechirongwa. Ndoona sokuti mahomero aita zvona kuzimbabwe panhau yemutengo yezvona apa kunyaya zvinana shuga izvo zvakuuraya machembere nemadhari edu kumusha uku, nokuti madhari edu ajaira zvinanati izvo zvinomanje kana shuga ichodari yakupuzwa manjeri yanga ichitobetsera vanhu zvakurova kuti upenyu hwevanhu hwahoma. Ndimwoyo pano paSouth Africa.
Makadiko Studio 7, mukoma Jonga, tanonoka vandena mukoma Blessing, ndini Dash Dash kubva paSouth Africa. Ndomboti ndimbopinda zvepanyika yedu, zvakaoma. Kana zvinhu zvichinzi zvongokwira, hapana kuti mukademonstrata munotaurirwa kunzi tokufurai. Nyika yepi? Kana shuga yava kunzi $17, pakaipa, tichafa, tanguva marinda anofamba.
Pamusoro vevashamari vestudio 7, nyaya yekuti munyika muna mabasa izvi matichasi kudzidzisa vana chikoro vanoswera vakagara kuchikoro. Tinodzimwe dzikosa kuti vana chikoro vapedzisira vaita zvekunyengana, vopedzisira vangobuda pachikoro yangotamba ita zvavanoda, pedzisira vaita zvepabonde. Ndo zvimwe zvokonzeresa izvozvo. Ndeye vana chikoro vaigara vane puresha vachipuwa mahomeworks kuchikoro vasingamboni nguva yekuita zvepabonde izvi. Saka hurumende ngaigadzisa izvozvo, maticha adzokere panzvimbo dzavo, api vana vechikoro mahomework vaigara vari under pressure. And then vana vechikoro vanozoita shungu plus munyika mukati mabasa, umwe neumwe wacho atashungudza kuti kandapedza chikoro ndoita chakati. Zvinoizvi zvinongoziva chero vapedza chikoro ngogara pamborisa mombe. Saka enda atozopedzisa ichogurapirana atochisiya chikoro chiendaona kuti zvangofanana kudzidza kana zvadzidzi tangofanana vakadzidza vacho. Saka izvi ndoto zvigara zvangu mahembeni muno ndiri mujobheki muSouth Africa. Ndingori zvitambura ava ndiri mumapurazi vangu mahembeni asa kuri vangu vamadhandari. Tatenda hangu.
Nyaya inongotambika apa vana munangagwa vanongoti aita ngotongawo Zimbabwe pasina chavanokona kutoka kwazvo. Zvava kutoremera kumusoro sechinhu sinzi vakangobvira vetimbotongwa tongotongwa tongofa tangotonga haiwa kuti tingotorumidza nyika. Havana chipo chekusimudza nyika nakota zvavo. Dai vazama zvavo vapawo vanokwanisa vakaita sevana Tarisa pachino chino dzinobva ropa dzimwe dzinguva zvingaitawo zvirinani. Zvaramba zvaramba musharukwa kare. Dai manga muri mwene waimbosiya mombobowa vana vadoko vombotongwa mumboonawo zvavanoita nemakagara zvepachera. Tinozviziva dzenyu dzakawanda dzamakapara panguva yekukura kuti hamungaendi kosungwa nekuda nekokuti mwabve pachigaro kuziziva. Aiwa ami yachivamira nemi kana zviri kuti ami yachivamira nemi, asi kana mukanyabvepo aiwa hatimusungi nongoti munhu wedu watanga tinayo.
Pastudio 7 apo makadi vashamarari nevateereri vestudio 7. Ini maonero angu andinofunga ndeyekuti dai vamunangagwa ka vasina kumbobvira vabirira zvavo pamafuta apa vakapa vachamisa nguva yavo. Pamwe kudai izvozvi vana vezimbabwe tiri pane rimwe revhu riri nani. Pane kutambudzika kwataa kuita tichizobudawo tichienda kune dzimwe nyika kudai kutsvaga kurarama nekutsvaga chingatiponese kuti mhuri iwane chekubata. Asi washanda mari yacho kuno nedzimwe nyika waenda naye ikoko ya kunoisikuenzera nemari yeko zvinenge zvisinganyatsoringane zvisinganyatsofadzi. Ndo maonero andinoitawo.
Ava
vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi. Tine mameseji enyu mazhinji atisingakwanisi kushandisa nekuti munotaurira pasi pasi. Taurirai nenzwi riri pamusoro zvigonzwikwa. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vasungwa makumi mashanu nevaviri vakaurawa nezuro muvhuro apo pakamuka kurwisana mune rimwe jere kumaodzanyemba kweBrazil. Mukuru wejere rinonzi Altimira anoti pavakafa ava gumi nevatanhatu vakange vakadimburwa misoro. Kurwisana kwevasungwa kwakatangidza mushure merimwe genga rapinda mune rimwe divi rejere. Zvakatora maawa mashanu kuti mapurisa vamise kurwisana uku. Mauto eSudan apfuura akauraya vana vechikoro vashanu mumhomho yange ichiratidzira kusada hurumende yemauto munyika iyi. Sangano reSudanese Doctors Central Committee rinoti mauto apfuura vanhu ava muguta reAl Obeid pakakuvadzwavo vazhinji. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica vanoita mabasa akasiyana-siyana, vaungana muguta reWashington DC. Munyarikani pagungano regore rino igurukota rezvedzimba muhurumende yeAmerica Dr. Ben Carson. Gore rino nyika yeZimbabwe yainge yakamirirwa nevechidiki vanosvika makumi mana nevaviri. Mike Hove weStudio 7 abata vamwe vevakamirira Zimbabwe paurongwa uhu kutanga naEdgar Gweshe.
Chandinganyanyoti chandaona chakanyanyokoshesa pane zvataurwa navaCarson inyaya yekutoti ramangwana redu isu sevechidiki vemuAfrica rinotova mumaoko edu. Saka ndingangoti vaita kurudziro yakakosha zvikuru yekuti isu sevechidiki tiri kuno sema Young African Leaders tine basa guru kwazvo rekuti tinge tichienda kudzinyika dzedu dzakasiyana-siyana tichinokwanisa kunokurudzira vamwe vechidiki variko kuti vange vari involved munyaya dzine zvekuita nezvematongerwo enyika uye nyaya dzine zvekuita nebudiriro dzenharaunda dzedu dzakasiyana-siyana.
Kunze kwemazwi ava Carson, pane zvimwewo here zvabuda pachirongwa nhasi zvamungati ndizvo zvakufadzai?
Ndinganyanyotaura ndakatarisana nebasa rangu, ndingati nyaya yecivic engagement. Nyaya yekunge tichikurudzira vanhu vari munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana kuti vange vachiparticipata muzvirongwa zvebudiriro, muzvirongwa zvine chekuita nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Ndingangoti izvozvo zvazvakandikoshera zvisingaiti.
Right, vaGweshe, maane 6 weeks muri muno muAmerica, chirongwa ichi chiri kupera nemusechina, ndenge makudzokera kuZimbabwe nemusechishanu. Pane zvamungati madzidze here pachirongwa ichi zvamakatarisira kuti pamodzokera kuZimbabwe muchange muchidzidzisawo vamwe vechidiki uyezve muchange muchizvishandisa kuitira kuti musimudzire maitiro amunoita basa renyu?
Zvatadzidza zvakati wandei, asi chimwe chandaona chakanyanyokosha kune nyaya yandandisati ndataura, nyaya yevolunteerism. Iyo inosanganisira nyaya yekuti vanhu tinoshanda pasina mubhadharo kuti tinge tichiunza budiriro munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana. Takaona isu tiri kuno kuti zvimwe zvatinenge tichiyemura kuti vekuno vakabudirira hazvidi mari mukati, asi zvinhu zvinoda kuti pawane anoita simba rekumobhilaiza kana kuti kukurudzira vanhu kuti tinge tichiita mabasa akasiyana-siyana anokwanisa kuunza budiriro munharaunda dzedu dzatogara. Kune zvenyaya yeparticipation mapolitical processes kuti isu sevechidiki hatifaniri kunge tiri vanhu vanongochema takagara, asi tinofanira kuti tinge tichiita take charge of masituations atakatarisana nawo, tichikwanisawo zvekare kuparticipata mapolitical processes kuti tinge izwi redu ringe richikwanisa kuti rinzwikwe kumusoro.
Va Edgar Gweshe umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Mai kaitawo hurukuro namuzvare Samantha Svanda ari muchirongwa chimwe chetecho.
Kubva pandakasvika pano pane nzvimbo dzakawanda dzatakaendeswa. Of which kuZimbabwe handina kana mukana wekuti ndimupindi. Nzvimbo dzinenge Senate tichitaura nemasenators. And I think my feelings iwayo kuti zvonindambosvika panzvimbo yakadai. For me ndizvo zvandiri kuti ha zvandiitira zvakanaka. Saka munhu akaita saBen Carson ari respected kudaro. Munhu akaita like surgery yemaSiamese twins zvandiitira zvakanaka kuti chokwadi ari kutaura neni musi wanhasi. Atiudza kuti zvoni iye angasiri munhu anogona kuchikoro. But atiudza kuti pfungwa dzedu dzinodzidzisika. Pfungwa dzedu dziri capable of kuita zvinhu zvikuru. Kana tikazvikomita
kunze kwemazwi ava Carson pane zvimwewo zvabuda here pachirongwa zvamungati I want to raise zvandinakidza ndizvo zvandibata mhuri.
Pane mudzimai anga aripo president weHeritage Foundation ataura mashoko makukutu kuti pane investment yataitirwa sevanhu vechidiki. You know, vakawanda vakaapplyira Mandela Washington Fellowship. I think across Africa inge iri kuma 78,000. Vakachuza 700 chete. Saka akati zvoni pane vanhu vakawanda vainvestor matiri. Saka ndinonzwa responsibility hombe yekuti ndinofanira kuchinja kwandogara. Ndofanira kuchinja ndiserve hurumende yangu, you know, ndiserve community yangu.
Chirongwa ichi pachakatsanga. Chachiri pasi pevaimbo yemutungamiriri weAmerica vaBarack Obama. Chinhu chikurusa chavainyatsobata inyaya yecollaboration kudyidzana. Vakati vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana-siyana dzekuAfrica mofanwa nekudyidzana. Pane vamungati masangana navo here vamungati aiwa in pandodzokera kuZimbabwe iwe neni pamwe chete tikushanda pamwe chete.
Okay, so first of all, ku institute kwedu ku Delaware kwandandiri, tantiri 25. Saka vese 24 ndiri kutoti ayo ndoda kuti mukadzokera kunyika dzenyu. I want to follow your work. Zvamuri kuda kuita, ndoda kuzvitera, ndoda kulika pa Facebook, ndo share nevanhu vese kuti vanhu vese vazive. But pane musikana wandaona anonzi Debra weku Nigeria. Tinoita basa rakada kufanana. Saka tiri kuda kuita exchange summit ye education. Itirwa kuNigeria nekuZimbabwe tiri kuda kushare kucollaborate tiziyo kuti chii chiri kuitika mueducation sector. Vanhu vane madisabilities vanga accessa sei education munyika medu.
Muzvare Samantha Svanda umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship Mike Webe weStudio 7 ataura naye ari muguta reWashington DC.
Military touch.
Ndakuva kamsha, asi hana inorova mama. Hatichada kusasana, ingangova yatofamba mama. Ndanyora nziyo, nziyo yerudo.
Nziyo yerudo,
nziyo yerudo, isere mibuzo mama.
Nziyo yerudo.
Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai. Hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu. Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai. Hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu.
Ndiyo yerudo ja praise. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuri yeguta reBulawayo yombomisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Uimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi, Zimbabwe haisi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.
Toku isika.